manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 15/2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuferefetwa kwenyaya yekupondwa kwavanyasha Zhambe Mawere veMDC Alliance kutora nguva yakareba. Masangano evatori venhau munyika anoti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu apo inogadzira mitemo sezvo mumwe mitemo iri kudzikwa. Sezvo mumwe mitemo yairi kudzika iri kuomesera vatori venhau. Chikwata chema Warriors chatarisana nematambudziko makukutu apo chatarisana nemakundano eAfcon 2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Matikitiva eCentral Investigations Department kana kuti CID ekumasvingo akanyorera tsamba kugweta riri kumirira nhengo yeMDC Alliance vanyasha Zhambe Mawere achiti achakamirira tsamba yekuti chii chakamuraya kubva kuna vana chiremba vasati vapeta kuferefeta kwavo nyaya iyi. Mufi anofungidzirwa kuti akapondwa nevatsigiri veZANU PF. Mutsamba iri maoko eStudio 7, mapurisa anotenda kuti akapuhwa maoko tsamba kubva kumagweta pamhosva ine namba dzekuti RRB 4596219. Mapurisa anoti anotarisira kuva netsamba kubva kuna vana chiremba sezvo vari kuferefeta nyaya yekupondwa kwemunhu zvinoiswa mugwaro rinonzi 234 remapurisa. Vamawere vanonzi vakaitwa kafira mberi muna Gumiguru apo mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa vaiita musangano nevakuru vakuru venzvimbo nevatsigiri vavo kumasvingo. Vakazoshaya mukupera kwambudzi vari muchipatara kuHarare. Vainge vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF panguva yemhirizhonga iyi vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau kuti veMDC Alliance ndivo vaikonzera mhirizhonga nekuti vaida kutaura nevanhu vaisada kunzwa zvavaitaura. Kunyange hazvo vamawere vanonzi vakadoma vanhu vainge vavaita kafira mberi hapana atasungwa kusvika pari zvino zvapakuti gweta ravo vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanyorere mapurisa tsamba vachida kuziva kuti sei zviri kutora nguva kusunga vanhu vari kupomerwa mhosva iyi. Mapurisa akatombochengetedza muusungwa mudzimai wemufi nemuningina wake apo vakaenda kukamba yavo vachinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nemapurisa. Mugozeya nezvenyaya iyi Tabata vamureri.
Nyaya vamawere mukoma iko zvino takanyora tsamba ku Law and Order kuna Detective Inspector James Nyoni vakatipindura kuti nyaya ichiri pakati pemainvestigations yakamirira medical report rinofanira kuti riunzwe kwavari kuti vaindirire mberi neufakazi hwenyaya iyi.
Ko ane gwaro iri rekuchipatara rekuti chii chakauraya mufi ndiani uye rakakosha sei pakuferefetwa kwenyaya?
Ndakataurira hama dzemushakabvu dzavamawere idzo dzakati gwaro iriro vacharunza kwandiri kuti ndinde naro kumapurisa kana kuti ndichaita kuti ivo vandosvitsa mapurisa, but nyaya yedu hombe iripo haisi nyaya yegwaro iri. Pane mazita akasiya ataurwa nemushakabvu akataura kuti ndo vanhu vakanga vamurova.
Sika mapurisa ari kuti ivo gwaro iri rakakosha mukuferefeta kwavanoita nyaya dzakadai.
Saka gwaro iri rinozobetsera chete kana vanhu ivo vachinge vabatwa nemhosva kuti tione degree kana kuti udzamu hwekukuvadzwa kwavakaitwa nevana. Harishandi pakuti vanhu vandosunga mapurisa andosunga vanhu vakarova munhu ari pasipo paroshana, nokuti mazita akataurwa maallegations akatotaurwa. Saka vanofanira kuenda kundosunga vanhu ivavo vakataurwa kuti ndo vakarova munhu. Mukoma, chokwadi ndechekuti hapana chikonzero chakati chikiti. Mukada kuona chikonzero chataurwapo nadetective inspector, vari kuti kwai takamirira medical report kuti tigowana kucomplete mainvestigations edu. But honestly speaking, kubva musi wakakuvadzwa munhu uyu, kubva musi wakarohwa nhingi zhambe kusvika musi wazoshayika papa vane nguva refu yokuti deva vachida kuinda kunosunga vanhu vangadai vakavasunga. But zvinoratidza kuti vanhu vasina basa nazvo, kana kuti zvunhu vanhu vavanoda kundosunga vacho vanotovatyavo nemhaka yekuti vanenge ane mapolitical affiliations avo avanenge vanawo, zvinogona kuafekta pamabasa avo.
Ko mapurisa akaenderera mberi achikweva makumbo sezvamuri kutaura, munenge makutora danho ripi?
Isu chatichagona kuita semagweta ndechekuti vakaramba vachipeva makumbo. Saizvozvo mukada kutarisa, takanyora tsamba tichiindisa kwagutu kunovando kwakamekwa ripoti. Vakatiudza kuti aiwa nyaya iri kulaw and order kumasvingo, tikateera kulaw and order masvingo. Saka chatava kusara kuti tiite ndechekusumuka futi kubva palaw and order ipapo tienda pamaofisi avo ari pamusoro. Kusvika tapedza taona kuti vose varatidza kuti havana basa nokusunga vanhu ava, tochiona kuti tosvika kumatare sei.
Iro ranga riri gweta vaMartin Mureri, vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira mhuri yavamawere vari kufungidzirwa kuti vakapondwa nevatsigiri veZANU-PF kumasvingo. VaMureri vanga vachitaura vari parunare kumasvingo kwakare. Magweta nemasangano anomirira vatori venhau munyika anoti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu apo inogadzira mitemo, sezvo mimwe mitemo iri kudzikwa nehurumende iri kuomesera vatori venhau pane kuvarerutsira pavanoita basa ravo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu nevatapi venhau vaChris Mike vaudza musangano wekupera kwegore unoitwa nemasangano anomirira vatapi venhau pasi pesangano remedia Alliance of Zimbabwe MAZ kuti vatori venhau vakawanda munyika vari kutadza kushanda zvakanaka sezvo vachiri kumbunyikidzwa nevane masimba munyika. Vati chinosuwisa ndechekuti izvi zvinoramba zvichiitika kunyange hazvo hurumende yakabvisa mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act iyo yaishandiswa kumbunyikidza vatapi venhau.
Nokudaro nhasi tiri kuti tinotarisira kuti hurumende nevari kuparamende vachateererawo nyunyuto dzinobva kuri vatapi venhau nevamwe vanoita mabasa ekodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo rinopa kodzero dzevanhu kuvanhuwo zvavo nekuvatapi venhau. Nokudaro pakaita nguva dzekuti kune vanenge vachinyunyuta vachititambunyikidzwa, hurumende inofanira kuti inyatsoteerera zvakanakisisa nekugadzirisa pane pasina kumira zvakanaka.
Vamhike vatiwo zviri kubuda mutsvakiridzo yavari kuita zvinoratidza kuti vatori venhau neveruzhinji vari kuda kuti mitemo mitsva yakaita seFreedom of Information Act neZimbabwe Media Commission Act ikwenenzverwe. Vamhike vatiwo pachine mitemo yakawanda iri kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau.
Zvakare vari kuti imwe mitemo ichiripo yakaita se Criminal Code kana Criminal Law Codification and Reform Act ichiri kushandiswa nevamwe mapurisa nevamwe vane masimba kudzvinyirira vatapi venhau.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvari Justina Mukoko vaudzawo musangano uyu kuti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu vachiti hazvibatsiri kuti hurumende iendere mberi nekuumba mitemo yakaita sePatriotic Act nePrivate Voluntary Organizations Amendment Act sezvo zviri pachena kuti mitemo iyi haisi kudiwa neveruzhinji. Vatiwo mitemo iyi ichakanganisa zvikuru mashandiro evatori venhau nemasangano anoshanda akazvimirira.
Saka tiri kuona kuti kana chisungo ichi chikaita mutemo zvichanetsa kuti masangano akazvimirira nemasangano evatori venhau akanyoreswa sematrust zvichifanetsa kuti vashande zvakanaka. Zvinova zvatinoramba tichitaura kuti nzvimbo yekushandira inenge yanzidzikiswei zvakanyanya zvinenge zvaakuita kutidzipa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mumazi vaNigel Nyamutumbu vatiwo mumwe mutemo wavasingafare nao mutemo wakasainwa nemutungamiri wenyika Svondo Rapfuura weData Protection Act vachiti ndemimwe yemitemo inokanganisa mashandiro avo.
Isu mfungo wedu uri pakuti izvi zvafanana necriminal defamation inova iyo yakabviswa pamurau pamutemo wenyika neconstitutional court yedu nedare guru redu munyika.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza vaudzawo musangano uyu kuti havana zvavangataura pamusoro peData Protection Act sezvo vatiwo mitemo vachiti vanhu vangadai vakataura nhunha dzavo paiumbwa mutemo uyu.
We are wasting time debating that because it's now in act. Tingadai takadebata before.
Vatiwo hurumende yava munangagwa inoteerera zvichemo zvevanhu vakati izvi zvinoratidzwa nekushanda kwayakaita nemasangano ari mumazi pakuumba mitemo yakaita seFreedom of Information Act pamwe neZimbabwe Media Commission Act. Vatiwo mazi haifaniri kugara ichingochema-chema sekuti hapana zviri kuitwa nehurumende vachiti kubvira papinda hurumende yavo panyanga yakavhura masaisai ematerevhizheni nemaredhiyo vachiti vamwe vacho vakapiwa marezinesi vari kutadza kuenda pamhepo. Vati pamakambani matanhatu akapiwa marezinesi eterevhizheni maviri chete ndiwo achakwanisa kuenda pamhepo uye vachatorera mamwe mana avasina kudoma nemazita marezinesi. Mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Media Commission vaJasper Maposa vaudzawo musangano uyu kuti vakapa marezinesi zana nemakumanomwe nemasere ekudhinda mapepanhau nenzira dzakasiyana-siyana asi makambani mazhinji ari kutadza kutanga basa nekuda kwekushaya mari. Vati izvi zvinoratidza pachena kuti makambani aya anoda rutsigiro rwemari. Asi vamhike vati makambani aya haafaniri kutorerwa marezinesi asi kuti anofanira kutsigirwa nemari nehurumende.
Kune vazhinji vari kutadza kufambisa mabasa asi kurudziro yedu ndeyekuti sezvo bumbiro remutemo richiti media kana kuti vanofambisa mashoko vanofanira kushanda vakasununguka, hurumende ine basa rekuona kuti chokwadi vanoita mabasa ekutepfenyura nekufambisa mashoko vapiwa zvikwaniso vanobatsirwa kuti vafambise basa iroro mberi.
Mutemo haubvumidze makambani ekutapa kana kutepfenyura nhau kuti atsvage mari kunze kwenyika uye mazi inoti mutemo unofanira kurerutswa kuitira kuti izvi zvikwanise kuitika. Inotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kunobatawo makambani enhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives remuAmerica ratambira nhasi chisungo chinokomekedza bazi rezvemitemo kuti ripomere mhosva zviri pamutemo vaimbova mukuru wevashandi pamuzinda weWhite House munguva yavaDonald Trump vaMark Meadows yekuzvidza dare reCongress kuburikidza nekuramba kwavo kumira pamberi pekomiti iri kuferefeta zvakaitika musi wa6 ndira paUS Capitol apo pakaita mhirizhonga vamwe vanhu vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo. Dare repamusoro remuSouth Africa ratura mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vadzokere kuJerry ndokuisa parutivi mutongo wakaitwa muna Gunyana wakanga wati vaZuma vaburitswe muJerry sezvo vari murwere. VaZuma ava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe ekuberekwa vari kupika kwemwedzi gumi nemishanu zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare apo vasina kutevedzera zvaidiwa nedare iri paiferefetwa nyaya yeuori wakaitika apo vaive mutungamiri weSouth Africa. Firimu rinodonongodza nhoroondo yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2018 rinonzi President riri kutarisirwa kuratidzirwa mumaguta anoti New York pamwe neLos Angeles muno muAmerica nemusi wechishanu svondo rino. Firimu iri rakaitwa nemunyori wemabhaisikopu ane mukurumbira Camilla Nelson. Chikwata chaNelson chaive muZimbabwe muna 2018 chichizvionera pamuno sefodya zvose zvakatora nzvimbo musarudzo iyi pamwe nemumashure mesarudzo iyi iyo inonzi nebato ravachamisa yakanga isina kuchena uye yakabirirwa. Sarudzo za 2018 dzakauyawo panguva iyo vaive mutungamiri wenyika kwemakore anoda kusvika makumi mana, Mushakabvu Robert Mugabe vakanga vabviswawo pachigaro muna 2017 nemauto ayo akavimbisa veruzhinji sarudzo dzakachena. Asi izvi zvinonzi nenhoroondo iyi hazvina kuzoitika sezvo mauto akazopfuura nekuuraya vanhu vatanhatu vakanga vachiratidzira mushure mesarudzo. Nilsson, uyo akaitawo zvakare rimwe firimu pamusoro peZimbabwe muna 2014 rinonzi Democrats, akashandawo nemutambi wemafirimu ane mukurumbira uye aine mumwe mubereki anobva kuZimbabwe, Tandiwe Newton, mukugadzira firimu rinonzi President iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro MDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwewo pfungwa dzavo nezvekuburitswa kwebaiskopu iri muNew York neLos Angeles.
Aiwa, mufunenge kuine makuwerere kuNew York kubaiskopu raPresident Chamisa rinenge richiratidzwa kekutanga imomo. Baiskopu iri mucherechedzo wakapfurisa kunyaya yeZimbabwe, nhoroondo yeZimbabwe, zvikuru sei nhoroondo yekupirwa kwesarudzo. Maita Miller vakagadzira baiskopu iri vakanga varimo muZimbabwe vachiona zvose zvichiitika, vachitora mapikicha, vachitora mifananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachiona kupirwa kwaiitwa, vachitokatyamadza vaonazvo kuti zvinhu izvi zvinoitika here munyika mune vanhu, uyewo zvotozonzi sarudzo dzanga dziri right. Vakatoshamisikawo nazvo kusvika vazofunga kugadzira baiskopu ravakagadzira iri.
Iro baiskopu iri riri kuburitsirwa kupi kuNew York?
Rinenge riri mumafilm house eNew York musi wechishanu. Baiskopu iri rinenge richiitirwa pane inonzi Film Forum muNew York City. Layamele Monica Film Center kukune kwa Los Angeles. Asi muNew York rukuitwa pa Film Forum, wozo yaze rukuitwa ku Los Angeles pa Monica Film Center. Doo kunengo uchariswa kutuwa vanhu vanenge wakaungana, vanhu vanenge wakazara ikoko.
Zvii zvakakoshera kuti vanhu vanga vachienda kunoona baiskopu iri?
Kudzidza kukuru chaizvo kwezviri kuitika muZimbabwe. Saka tisingokurudzira vana veZimbabwe chete, hongu vana veZimbabwe tinovakurudzira kuti vaende neuwandu hwavo. Asi zvinopawo vamwe vekune dzimwe nyika, zvikuru sei vemuno, kuti vaone zvakaitika kuZimbabwe muna 2018. Kubirwa kuri pachena kwakaitwa sarudzo, vanhu vakaona, dzimwe nyika dzikaona, vose ivavo vanokwanisawo kuzomira vachitaura nhoroondo iyoyo, vachiitira kuti zvisadzokorodzwe zvakare zvakaitika muna 2018, zvisazofa zvakaitika zvakare mumasarudzo dziri kuuya zvikuru sei muna 2023. Vanhu vakataura vakawanda chitsotsi, vanhu vakataura vakawanda kubirwa kwaiitwa, vanhu vakataura vakawanda kupondwa kwakaitwa vana veZimbabwe musi waAugust 1. Vakamira vaine makamera avo, vanga varipo vachiona.
Pane vamwe vadzokora vari kuti nhoroondo iyoyi yebaiskopu inongoburitsa divi rimwe chete reMDC Alliance chete. Munoti?
Ndodzinonzi nhema, nekuti Maika Mila Nelson magadziriro avakaita firimu iri ndaayekuti hakuna anotombotaura kuti pane zvakawedzerwa kana kuti pane zvakaitwa zvisina kuitika, nekuti Maika Mila havana kushandisa inonzi nhoroondo iya iya yekuti munhu anenge achitaura zvinhu zvichiitika, munhu achitaura zvinhu zvichiitika. Apa ukariona firimu iri vanga vasingatauri, vanhu veZimbabwe ndo vaitaura, President Chamisa ndo vaitaura, vamwe vatungamiriri veZimbabwe ndo vaitaura, vanhuwo zvavo vanga varimo mufirimu imomo ndo vaitaura. Saka hapana pekuti ungati muzvare Camilla Nelson akawedzera zvisina kuitika kana kuti zvanga zvisipo. Ndo zvinowanzoita madhokumendari mazhinji, munhu anenge achitaura kuti zvakadai zvakazodai zvakazodai, ipapo munhu anogona kuwedzera tumwe kuti zvinatidzire kana kuti zvibva zvanyanya kuvava. Asi apa tinoona kuti manyorerwo akaitwa dhokumendari iri anosiya pasina kana anofanira kupokana nekuti zvino zvaitaitika panguva yacho iyoyo vachizvitora ipapo vakangozviisa mudokumentari ravo.
Avo vanga varisa chigaro MDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nengo yekomiti yeparamende yedzidzo yepamusorosoro inoti komiti yayo yakafambira dhongi rakaora kuZambia uko kwayainge yaenda kunotarisa nyaya dzedzidzo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Komiti iyi iyo inotungamirwa naMai Lindiwe Maphosa yakanga iri muZambia kubva musi wa5 kusvika musi wa10 zvitaya gore rino nechinangwa chekudzidza zviri kuitwa nezvikoro zvedzidzo yepamusoro munyika iyi. Amai Maphosa vachitaura mushure memusangano pakati pekomiti yavaitungamira nemutauriri wedare reparamende reZambia Mai Nelemuti vakati vaitarisira kudzidza zvakawanda murwendo urwu. Asi mwe nengo yekomiti iyi vatorerai moyo veZANU-PF vati havana zvizhinji zvavakadzidza murwendo urwu.
Portfolio Committee ye Higher and Tertiary Education Innovation Science and Technology Development yakauya kuno kuZambia kuzoita tsvakurudzo kuona kuti zvatiri kuita muZimbabwe nezviri kuitwa muZambia zvakafanana here. Asi takaona kuti pari zvino vana vekuZimbabwe vari pamba vari mberi pakukwanisa kuzvitsvakira mabasa akanaka nekuti tatona kuti innovation hubs atovepo kare kuno kuZambia vakatotanga vhiki rapera kuita inonzi Ministry ye Science and Technology.
Moyo avo vanovamiriri wegoko echireya mudare reparamende uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vaudzawo Studio 7 parunare vari munosaka Zambia kuti kuvandudzwa kwedzidzo kuchapawo vanhu vese mikana yakaenzana kusanganisira vakaremara.
Tinoona zvakare kuti vanhu vanorarama neurema vanofanira kunge vasingasiyiwe kumashure zvakafananawo zvakare nevasikana nanamai vanofanira kupiwa kodzero dzavo dzekuti vakwanise kuendawo mudzimba idzodzidzi vachiita maexperiments vachikwanisa kubatsirana nevanorama neurema kuti magariro avo asimukire panyika. Izvo zvinoita kuti vanhu ivavo vakwanise kupiwa kodzero dzavo dzakakodzera kuti vakwanise kuenderana pamwe chete nevaya vasingararami neurema.
Kushanya kuZambia kuri kutevera danho reZimbabwe remonho wekuti muna 2030 nyika inenge yava nedzidzo neunyanzvi neumetura kana kuti technology. Nyika ikakwanisa kuita izvi inenge yava pachinhano chepamusoro kana kuti 5.0. Pari zvino nyika iri pachinhano chechitatu kana kuti 3.0 sezvo dzidzo yange yakanangana nekudzidzisa zvetsvakurudzo uye kusimudzira nharaunda. Hurumende yakatobuda negwaro rinonzi Zimbabwe Education 5.0, a catalyst for achieving Vision 2030. Mugwaro iri hurumende inoti dzidzo yemunyika yakasarira nekuda kuzvirango zvainoti zvakatemerwa nyika nevekunze. Asi vanopikisa vanoti uori nekutadza kutungamira ndizvo zvapanyika kuti isarire panyaya yedzidzo. Kuvandudzwa kwedzidzo yepamusoro uku kunotarisirwa kuti kuchapa vadzidzi unyanzvi hwekuti vakwanise kugadzira zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva. Izvo zvichaita kuti maindastiri amuke munyika. Imwewo nhengo yekomiti yezvedzidzo mudare reparamende uye vari mumiri wenzvimbo yehwange mudare reparamende vaDaniel Morokela veMDC Alliance vanotiwa kuvandudzwa kwedzidzo yepamusoro kuchabatsira kwazvo mukuvhura mikana yemabasa.
Tinopedza dambudziko rekuti munhu akapedza chikoro akaita kosi or akaita diploma or degree otanga kutsvaga basa. Taakuda kuti vadzidzi vakagraduata votanga kuita mabasa vachicreata employment. Saka taakuda kuti mayunivhesiti nemakoreji vabatsire kuti kuwanikwe mabasa akawanda vachishandisa ruzivo rwavo kuti tivhuserere maindastri akabva aro anezvinhu zvakadaro. Saka hatichada magraduate anotsvaga mabasa, tauda magraduate anoita mabasa matswa.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr Takavafira Joe vanoti kuwandudzwa kwedzidzo munyika mutoro.
Tikatarisa muZimbabwe tinoona kuti zvinhu hazvina kugadzikana. Matongero enyika yedu akatsvaguni somutakura nokureruka somushawatamwa. Hatikoshesi futi zveresearch Saka kunyangwe research dzikaitwa hadzina kwadzinoenda dzinongo ita dust dziri maoffices dzisingachitori kuti dzinde panonzi pa implementation stage. Saka kure zvikuru kuti tifunge kuti tingadyidzana pfungwa tikazobudirira muZimbabwe.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinonane zvedzidzo yepamusoro muzvina fundo Amon Murwira vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi vachitaura pagungano rekuparurwa kwekuwandudzwa kwedzidzo yepamusoro kuenda pamhando ye5.0 muna 2019 pachikoro cheRobert Mugabe School of Education icho chiri pasi peGreat Zimbabwe University kumasvingo, muzvina fundo Murwira vakati zvinosuwisa kuti uwandu hwevanhu vanoziva kuverenga nekunyora muZimbabwe uri pazvikamu makumi avapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 94%, asi vane ruzivo rwemabasa vari zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muLusaka, Zambia. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chemaWarriors chatarisana nematambudziko makukutu mugadziriro yacho yekuenda kumakundano eAFCON 2021 kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Mavericks nakamba weAston Villa nevamwe vangangotsadza kunomirira nyika kumakundano eAFCON 2021 aya nemhaka dzakasiyana-siyana. Murairidzi weAston Villa Steven Gerrard azivisa kuti nakamba achatora chinguvana asingatambire chikwata ichi mushure mekukuvara paibvi apo Aston Villa yakarohwa 1-0 neLiverpool. Nezuro nakamba haana kutamba apo Aston Villa yakarohwa Norwich 2-0 muCarrow Road, achinzi anokwanisa kudzoka munhandare kuita gadziriro nevamwe mushure mekunge zororo reKrismisi negore idzva radarika. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vanoda kuti vatambi vapinde mukamba musi wa26 zvita kuitira kuti vatange zvine mutsindo gadziriro yeAFCON.
Totanga Christmas changopera kupinda mukempi nekuti vakumana kuSouth Africa vachapedza mitambo yavo musi wa23 December. Saka zvinenge zvakanaka kuti Christmas ichingopera kana musi wa26 chaiwo topinda mukempi.
Marongero avaive vaita aive kuti chikwata ichi chipinde mukamba kutanga nhasi, asi zvaramba nemhaka yekurwisana kuripo pakati peSports and Recreation Commission nevatungamiri veZIFA. Pamusoro panakamba Brendan Galloway wePlymouth kuEngland naMarshall Mnetsi weRheims kuFrance havasi kuuyawo kumakundano eAFCON aya nemhaka yekukuvara zvekare. Tendai darikwa uyo anotambira Wigan Athletic kuEngland anoti haasiwo kukwanisa kuenda kuAFCON sezvo ari kuda kugadzirisa zviri kunetsa kumba. Tisingakanganwe Kama Billiard uyo akazivisa kuti haachakwanisa kutambira chikwata chenyika ichi zvekare. Asi vamupandare varongerwa kuti vaende kuSouth Africa kunoedza kutaura naBilliard kuti abvume kuenda kunotamba kuAFCON uku. Vamupandare vanoti pachiri nenguva yekusarudza vatambi 23 avo vavachaenda navo kumafinari emuAfrica aya.
23 ava vanodiwa mazuva 10 mutambo weCameroon AFCON usati watamba, saka ndipo achazobuda 23 vedu vachange vachimirira Zimbabwe.
Makundano eAFCON ari kutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi. Zimbabwe iyo iri kurairidzwa naNomeni Mapeza iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Zimbabwe haisati yambodarika nharaunda yekutanga kubvira muna 1980 apo yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika. Sports and Recreation Commission yapa maWarriors mari yekuAmerica inoita iyo zviuru mazana masere emadhora 800,000 yekushandisa paAFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.